Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May the 11th, 2018. And this is Live Talk. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Blessing Zulu.
Tonight on Live Talk, we are talking about today's war veterans indaba with President Emmerson Mnangagwa.
To join our discussion, as usual, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voizimbabwe.com, www.voishona.com, and www.voindebele.com.
Thanks again, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa meeting with war veterans at the City Sports Center in Harare to discuss their welfare issues today.
Responding to issues of war veterans, Mr. Mnangagwa announced that government has made a decision to increase their allowances and pensions and to ensure timely disbursement of school fees for their children. Veterans play a key role in the ruling party's election machinery and have in the past been at the forefront of mobilizing party supporters. But they've also come under fire from some sections of Zimbabweans, especially the opposition, accusing them of violence.
Issues that the war veterans say they want addressed include their exclusion from party processes, corruption, allocation of land to war veterans, and appointments to keep party and government institutions.
Onguka hama wadiwa nasi tlauti tinge tichitari sa musangano mkuru wa etuwa pa katipemu tungamili wenyika ne makurukota awo kusanganisira mtezeri wawo wa Constantino Chiwenga wa Obet Mpofu wa noona neje kufamisiko kumbasa bature Zanu PF ku City Sports Center kwa tauru wa nyaya zakati wandei za simu zguwa neva karo wa ndio yurusu nunguko vachiti vanudao kuti vasarambe vachinonga sosene muromo kana kujiga nogo zesuronda vachiti urumende inufanira kuzadzikisa shayaka vimbisa kuti ichaitira varwiwe wa ndio yurusu nunguko shumwe shawati zunoda kuita zunoda kuitwa o kuviga shaka naka vandu waka sakatika nevamo wakafa munguwa ye wondo vachi taurao nyaya zekuti havana kufa nekuti maprimaries Zanu PF akafambiswa sei asi vamunangagwa vavimbisa kuti vachatarisa zvichemo zvavo tungamile
hongo blessing lichana njani izulu kandaba utaba isingalo lamhlanje emsakazweni wenu kungolwesihlanu nje ludaba lo mhlangano obekhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko abasekela ibandla lezanu PF abahlanganelo mongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namhlanje bekala ngezinto ezichiyeneyo bathi uhulumende gabananzi gabanakekeli kakuhle bathi bayahlupheka ngakho bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa inhlala kahle yabo okufana lokuthi nxa bethe bathenga ikakhulu izimota phandle kwelizwe bathi uhulumende kumele abachiye phandle bafake eceleni engabahlawulisi umthelo esingathi iduty bayakhala njalo ukuthi nxa bedlula entubeni lezana ezemgwaqweni okuthiwa ngama toll gates uhulumende kamelanga abahlawulise imali ubaba Mnangagwa laye uthembisile ukuthi hayi uyabezwa mpela uyazizwa izikhalazo zabo uhulumende wakho uzathatha amanyathelo ukuzilungisisa okufana lokuphathisa ngokuphuthuma abantwababo wona ama-overtrends uthi uhulumende wakho uzabaphathisa mpela ukubana yabona ukuthi abantu ababo bayabhadalelwa ngokuphangisa bakhona ukuya esikolo labanye abantwana ngemfanelo. Yilo udaba esingalo lamhlanje. Lizakhumbula ukubana esikhathini esiningi abalwa impi yenkululeko laba abasekela ibandla lezanu PF. Kayisibo bonke phela ngoba baningi abantu abalwa impi yenkululeko. Bakhona abangalisekeliyo ibandla lezanu PF, bakhona abalisekelayo. Kodwa laba abalisekelayo nxa sokuyiwa kukhetho kanje bavama ukwetheswa icala lokuhlukumeza uZulu, lokwethusela abantu besithi kumele bavotele ibandla lezanu PF. Ngakho uhulumende la ujayele ukubathabisa ngokubapha lokhu lalokhuya nxa sokuyiwa kukhetho. Kodwa lo nyaka ungani kazidobhani kuhle, baphoxene ikakhulu kukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF. Bebekhala kakhulu lamhlanje kumnanga kwabesithi hayi ama-primaries ezanu PF kahanjiswanga ngendlela. Ngakho bathi esikhathini esizayo henceforth kumele ibandla lezanu PF libone ukuthi liyabafaka kunhlelo zalo eziningi, kungela kuphushelwa phandle lokho esikubonileyo kuma-primaries. Yilo daba esingalo Blessing.
Of course, Antunga, there are some who did not attend today's Indaba for various reasons. I talked to some of them who were simply saying that, you know, war veterans are not just for ZANU-PF, and they were not happy that there was a lot of sloganeering instead of, you know, addressing issues that impact the war veterans. We'll try to talk to some war veterans and see what they have to say about this issue. You know, one major issue that they touched on was the issue of the ZANU-PF primary elections. And they were saying they are not happy with the manner in which the party was running those elections. And some were actually saying there must be a rerun. And others were saying, well, it might be a bit late to do that. But it's another issue that they want to be tackled by the president, and also the issue of corruption. They were saying that too has to be addressed. And they were also saying, some of them, that they don't want to pay toll gates or even parking fees. This is bound to be very controversial.
Indeed, it is, because a toll gate is a tax, mm-hmm. you know. So if they want to be excluded from that, who do they want to pay the taxes?
Mm-hmm.
It's a controversial issue. And I think we have our first guest on the line. And that's a former Zipra cadre, Max Mkandla. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Good evening, honorable or my friend leader there, Mtunga Mivi. How are you?
We are doing well, Mr. Mkandla, and how are you doing?
I'm good.
Thank you for joining us. Thank you. Thank you there, Mr. Mkandla. Let's dive in. You were not in Harare today with other war veterans. You were not, you know, you didn't join them. I know you have a lot of grievances as a war veteran, and you could have joined your colleagues in Harare today to meet with the president. Why didn't you go?
I was supposed definitely to go there, but because of other issues that as an agenda, especially to go to a big gathering like what was it today, I'd picked already the agenda, and then the slogan, a rearing of those slogans, past this and that, blah blah. It was not a neutral gathering, which is focusing on the issues of the war veterans. But it was a meeting the leadership who are also war veterans, but with the aim of charting the way forward in ZANU-PF, not war veterans' issues, but the issues of how they will campaign for ZANU-PF. And then the slogan on its own which was chanted there, it was Pamberne Zan, blah, blah, exactly. No. As war veterans, we don't call any form of a slogan or personal because we liberated the people. Therefore, there was no point of chanting such a slogan as if we were a party or a political party. War veterans are a reserved force or reserve army, not a reserve or campaigning officers of a certain political party as an organization. That is why, that is the reason why I failed to go there. I just saw it, that it was not necessary to go there.
Mm-hmm. But Mr. Mkandla, some might say, of course, you might say war veterans are not supposed to campaign for the ruling party. But those who were participating were saying that, ZANU-PF is their party. It's theirs. So therefore, they are the ones who must actually take charge of the party, which is one of the reasons why they say Mr. Mugabe was ousted.
The truth and bottom line is that it's only semi-trained war veterans who were actually not oriented and then inducted during this time when they were actually trained to persecute the armed struggle. Because you cannot say that you are a member of ZANU-PF as an organization. No. The organization stands for the entire people of the country. There is no difference between the organization of the war veterans, the army, the police. Mm-hmm. Those three wings, they fall under the state and in waiting for any political party which takes over the country to salute them, to drive them together, to move together with them.
Mm-hmm.
What will happen if tomorrow a certain political party wins elections?
Mm-hmm.
Will these so-called army soldiers or prisons officers and the war veterans shift their membership to that political party, or they will still remain members of ZANU-PF?
Mm-hmm.
There must be a difference there. Hence, we are saying there is no point of attending a political party gathering as an organization. We can only do that as individuals to exercise our right to belong to any political party,
mm-hmm,
which we feel like joining.
Mm-hmm. Bathi obhururu bakho Mkandla bafuna ukuvunyelwa nguhulumende ukuthenga izimoto phandle bezilethe elizweni kungela mbhadalo, kungela duty. Njalo bathi kumatholgesi lapha entubeni zamatholgesi kumele bavunyelwe nje bamane badlule bengahlawulanga. Uthini ngalokho?
Imali yamatholgesi, amatholgesi ukuze bona ebe khona amatholgesi, kwakunesizathu sokufaka ama-tollgate. Imali lana isebenza emgwaqweni, iyi-tax njalo lendawana ezithile ukuthi khona isebenze. Pho-ke nxa sokupho kudlulwa nje ngoba umuntu wavela empini engasadali lutho laphana, ngibone engazani khona lokhana yikho kuthiwa yi-corruption, kanye u-chairman wama-corruption nguyena lowo. Akumelanga sikuvumele khonalokho, ilizwe lingawela phansi. Instead yokuthi khona bekhulume nge-issues zokuthi khona kube le-revetting, kuqedisise abantu abangazenge bevete, especially the zebra side, whether wayesedukhwe kumbe wayesesikole seZambia kumbe waku-transit camp emelele ukuthi as long wayengekho phakathi kwelizwe ngomhla ka-22 December 1979 kumenyezela i-ceasefire, that person is a war veteran. Abazenge ke bebethole ngitho lelo zuzo labo bantu. Bahawula abanye bagcwele emagwasini le e-South Africa, abanye silabo khona lapha. Abantu badliwa zimpethu bekhona, kodwa basacrifice bathi izikolo. Omunye umuntu kasakhangeli labantu abantu sekhangela ukuthi edlule free e-toll gate ezidlulele nje ngoba yiko veteran. No, we are saying not that. I see ko onga misa isizo kodwa kudiliza isizo. So we don't want to hear a war veteran or coolness sitting on media in the Ebene Lunar Logos, the Julia, the Tolkien. Like, who is who? That is a corruption. That's a clear daylight theft. Every sense on a pan. As to go fund, okay, who call a lot of things up in a sitter corner? I call it the benefit of them, consensus, campaign, and the South Quaid. She complaining in Malia with Villa Ebu Tolkien. What is the Malia would come here, ten, immortal. Loke ulayemthini lo ongazengizwetwe ongisibula side special uthini ngaye nalo umuntu awumkhulumela ummelo osamncedisi sisithi hayi kabona njalo esithi wezele ngumgibha wakho nje sihambela lawe nje egangeni no okubhonjwa eZambia le kubhonjwa ama terrorists akuzina umuntu ahamba lapha esiyadinga kumbe eMozambique siyadinga irefugee status kumbe siyeZambia kumbe siyeAngola esiyadinga irefugee status. People were going there to pick the army and then fight the coup ohulumende okasimisa. So the abantu bengaqali ukukhuluma ngokuthi khona etoll gate kumele bezivilele zibe zithala ukhwele. No, asikuvumelani lakho lokhu.
Mhm. Ah, siyabonga baba uMkandla qhubeka ubambile khonapho as we welcome our second guest blessing.
We have my Margaret Dongo on the line, a war veteran in her own right. She went to war when she was very, very young. My Dongo, good evening.
Good evening to you all.
Thank you so much for joining us this evening. Now, My Dongo, did you attend this war veterans Indaba with the president?
I didn't attend for several reasons. You know, the first meeting that, the last day meeting which President Mugabe had with all the friends, I was denied entry because I was told I'm in opposition. So I thought it's a part of Philip. So by virtue of being denied, I thought the same thing would happen again. So I didn't want such an embarrassment.
I see new dispensation, my dog.
New dispensation, you never know. When I was denied, I had the right, because I'm a veteran, war veteran, regardless of my political affiliation. So you know, they are the same people. Yes, it's new dispensation, but the new dispensation in what sense? In the word dispensation, but in practice, no. They are the same people who denied me last time.
Mhm. Ta ona pa ngapa chibuda pa zvivhitivhiti apa vachiita musangano papa achitwa ma slogan ebato rezanu PF vachiti ma war veterans vachaenda kuno tsvagira va munangagwa rutsigiro. Pane chakaipa here apa nekuti ka vamwe vacho vari kuti ivo bato rezanu PF rakaumbuka nevakarwa hondo yerusununguko.
Ichokwadi bato rezanu PF rakaumbwa nevanhu yerusununguko but tapedza hondo vanhu vakasiyana-siyana vakange vava kune mabato akasiyana-siyana pamusana pekuti utongi hwakanga hwaakuitwa hwacho corruption nezvimwe zvakadaro uyezve nekutarisirwa pasi semawar veterans vamwe vacho vanga vatosiyana nezvemusangano saka vamwe vacho kutaura kunoko havana musangano wavakamirira vamwe vane misangano yavo isiri zanupiyefu.
Tichitarisa mushandira pamwe wemawar veterans amai Dongo nezanu PF yacho mawar veterans acho iwayo agara achitsigira zanu muri kuona wakamira sei mushandira pamwe wacho tichitarisa kugununʼuna kwemawar veterans uku ne pamusoro pemaprimaries ezanu PF.
Hausi mushandira pamwe ayo kusevenzesana kusevenzesana nguva yemaelections chete kana dai wanga uri mushandira pamwe waifanwa kunga uri mushandira pamwe wakatanga 1980 ende mukaona makore ese 37 ivo vanhu vari verusununguko vari kusvisvikana vari kugumbuka vari kutaura nhunha dzavo dzekuti makore 37 ese hamuna kumbotiona saka handione paine inenzi mushandira pamwe apa. apa kungoti nguwa yacho inei ndo nguwa yavanokwanisa kunga vachisenzeswa kuti ndopa vanorumbidzwawo nebasa ravakaita nguva yehondo asi ichingopera chete maelections zvadzoka kumashure mukatarisa nyaya dzavanga vachitaura dzese nhasi ndafara kuona makongresi achinyatsopresenta makesis avo province avo saprovince but makesis aya ati kutaura iwaya makesis akatanga 1980 ainge aifanirwa kunge akatoiswa rubatsiro rwakaiswa in place already but iye zvinezvi ndopa vava kutanga 37 years after kuti vacheme-cheme nenyaya yekuti hatina zvakati hatina zvakati like for instance iyo nyaya dzavari kutaura dzekuti honai mari yatinotambira $206 munoziva handina kumbofarira kupindurwa kwaitwa navamunangagwa nyaya yavakutaura yekuti tinodawo kumaduty free vehicles handina kufarira kupindura kwavaiita nyaya yekuti tinoda kutenga motikari kunze munoziva ndarwadziwa sereki nekuti ndaona kutsvinya kwamunangagwa kana iri hurumende yavo kana varivo personal here bcause ungati here kuchipindura macomrades kuti hanzi inini muri kuti muri kuda kuprovhidwa neduty free facility mari yacho yekutenga motikari muri kuiwana kupi mati musina mari imi muri kuda kuti muprovhidwe nefacility yekutenga motikari outside mari yacho munoiwana kupi muchitambira 206 aisi motikari here iyoyo these ndiino kuti they are receiving $106 hazvimurwadzewo here ende nhasi uno muri kutanga mutaura kuti new dispensation azoziva nhasi kuti kuri kutambirwa $206 ende kutsenga mukanwa kwacho kwokutaridza kuti hapana zvichangoita zvakaitika panguva yamugabe yekuti vakangonounganidzwa vaunganidzwa zvadzoka vaita maslogan vakati hatidi kuti mugabe akondeswe ndivo kuti makomrades akadaro after that ndo vazosimuka futi vakuti mugabe ngaaende saka the same thing you know yekuti vanogara vachishandiswa sezvirei zvinondirwadza nekuti nyaya yavo inyaya yatakatombotaura isusu muparamende kuma1990 taenda kuparamende ende ndaona mukana wekuenda kuunited states kunostada va system magariro emaw veterans vemavo vanga vari mauto kuamerica ndikauya ndikaita table kuti kune mava hospitals maw veterans hospitals muevery state kune zvakati kune masubsidies akati rehabilitation program yavo yakafamba zvakati 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 and amunangagwa chaivo ndo vakatonditi aiwa makaenda kunotengesa kuamerica but yeso look these are ndizvo zvinhu zvimwe chete izvozvo zviri kutaurwa nemacomrades siku nesikati about welfare yavo vanhu ava vadi kuchengeta vanodawo kuzvichengeta but chionai zvavari kuita vari kuvatambirisa $206 kuitira kuti varambe vachivachengeta varambe vachiita vanhu vavo and yet kune mamwe macountries maw veterans they earn as much as $2000 they earn as much vanoona less vanoona kuma900 kumaeastern countries saka tinditaurirai kuti war veteran $200 aikwa nematishe mumba mamunangako so its very kukutsvinyira ukoko so inini I'm glad handina kuenda kumeeting ndandakatarisa patv because I'm sick and tired I don't feed on promises honestly kudai vanga vachida mawall veterans haana mhosva nezvekukondesa mapositions but give them what they deserve vapei izvi zvakakodzera kunga vachiwana chinzwai kana imi uri mutungamiri haunyariwo here 37 years after uchidzwa comrade achichema kuti handina imba yekugara uchidzwa comrade achichema kuti handina kupiwa land asi imimi mune mapurazi matatu and then imi makomrades munoita munogara munoteerera munzi tichagadzira then the next 5 years muna 2023 vachadaidzwa futi votaurirwa the same thing vamwe vanonge vapera kufa saka inini ndinoda kutaura kuti macomrades I think it's high time vaone kuti ivo role yavafanirwa kutamplaya ndeipi vemushandira pamwe hakusisina nekuti iye zvinezvi kwaane mabato akawanda hatina kurwira takarwira rusununguko rwekusunungura vanhu vese vemuno muzimbabwe as a result mucomrade anofanirwa kubvumirwa kuti ajoinewo pati yake yaanoda iri kuenderera zvido zvake kumberi.
We're having problems with our WhatsApp number, so please, those who want us to call them so that they can contribute, please just write your number on our WhatsApp page, the English Shona or Ndebele pages. You can just write your number there, and then we can call you right back. Ntungabile.
Mm-hmm. Babu Mkandla, ngubu zumbu zofana, ofanayo, ensanda ubu zuma, mu udongo. Abalwa impi enkululeko laba bahlezi besekela ibandla lezano PF, ubona umanyano wabo usasebenza kuhle yini lezano, ngoba sizwa kuthiwa ngemva kokunqotshwa kwabo umthwangwa labanye sokulokufuthelana okuthize phakathi kwabo ngani akusakhulunyiswana kuhle phakathi kwenkokheli yezano labo ababengabalweli benkululeko laba, usakhona yini umanyano lo?
Umanyano awuzenzele ube khona. Abantu bazifosela labo kuthiwa ama-overtrains labo kungena kuma-politics kuma-structures ezana. And then most of these people abakho kuma-structures ezana. Uhambe 28 yokuba yi-overtrain sesithi votelani mina. How can you go ebantwini be-party and then ususiyacela ukuthi khona bekuvotele? The same people owaba liberatayo, owaba lwelayo ukuthi bekhululeke. Sisiya kubo wena, sisitshele ngivotelani. Usofuna ukuvotelwa. Izanu leyi isele a proper advisor. Ngobana ama-veterans lawa they should go in line and then kube nakhona okhala ukuthi akhona kule issues yena leni kota system yabo, mama ikota system yeyo ngiyabatha leyi. Ama-veterans to safeguard ends and objectives of the armed struggle. U-president kumele abe nelungelo ku-amend i-constitution ukuthi wona ama-veterans bezikhethele ama-representative abo e-parliament ithi province ihambise oyedwa. Hayi khona ukuyacela ukuthi khona sicela ukuthi sivotele. Ukuvotela khona khane khona sobekhaza hamba bechaya abantu. Yikho kwangenza ukuthi khona belwe benyintisane namanye ama-party bebathaya bechaya abantu kuvudla kanti udlame. Asifuni khona lokho, u-advisor lo katshela abantu kuhle elikumnankagwa a-proper advice ukwenzela ukuthi khona bengaxabani nabantu ababakhululayo baza kuba ne-respect. UDr Zuma udliwe ngawo nedliwa ngukaphuphi umthwango wadliwa lapha adliwe khona and so forth. Nabanye abacathileyo lapha abavelanga egcekeni badliwa base bakhona baye egangeni. Kabangakwenzi lokhuyana isithunzi siyawela phansi. You can imagine umuntu engubrigadier esiyaziwa ngumuntu wokuthamakatari kuyabe kuyisentensi yona lana yiwoniye okutela ukuthi awufunakali laphana wena awula value oyifakayo phezu kwabantu laba. As a result ukuthi sihlale sihlonipheka as war veterans kungamelanga ukuthi khona sihambe siyencintisana labantu. Nxa ngifuna ukuthi ngingene ekhetheni lwabo kanye ngingene kuma-structures abo ngisebenzele abantu kuhle i-community izakhamizi esazikhululayo sibe sengizicela ukuthi lokho kodwa ngingakulungisa mina lokhu nxa ngingene lapha ngingaphathisa ngendlela enje. Kumbe ube ngu-advisor wabo esiqintini sona leso kumbe ephathini yabo leyo ngababe ngabantu abanika abantu i-advice ukuthi hhayi into zempilo ezisesaqedelana ngazo akhethani ukhetheleni kuhle lilokuthula ebe nguye u-presiding office wabo khona fana abantu bazamponga ngalokho abazamponga ngakho. Hhayi kuyaxokozela nje phakathi laphana akusela popularity ngikuthi khona vele bade beziposele ukungena khona laphana. Akulunganga lokhana abanje abantu babatshengise kuhle ukuthi khona lapha urugezi ithena seyafeya bona bahamba bethole ukuthi urugezi enxenza bancedisa hhayi babatshayisa umango phansi. Lo mnankagwa la uyahamba ama-radios ona nabuyayo la uyahamba ngoba abantu bona vele bathi begijime besheya ngale babecabangela ukuthi khona abantu uzaba ne-transitional government yinto ekhangelwe ngabantu babeyithabeli. Hayi khona ukuthi bethabele ukuthi khona kuyandlela ukuthi uyengakumbe umnankagwa no bathabele ukuthi umgabe sasukile kuyaba ne-transitional government si-reverse i-economy yethu nemisebenzi ibe khona khona sizabuya kuma-election kodwa singaphansi kohlelo lwani lwe-transitional government lwama-parties ona la ase-parliament nabanye bangabe bebedlile. Yikho kuphela kwakukhangelwe ngabantu. Hayi khona ukuthi abantu bathi bona bayikuyi-choice yabo no ayisikho
abacheli iqiniso abantu laba behambe besethethe lapha ukuthi vele kabakho emjahweni la sikhangelele abanye abantu abangangena lapha hathi la madoda la ahambe ethwele amayika lawo akula nto enjalo.
Thank you there, Mr. Mkandla, and please do stay on the line now as well as Amaidongo. Vazulu pa nyaya ya mtsangwa. Yakanetsa nyaya iyoyo. Saka nasi ndangandichi browser through social media. Hamene ichokwadi kana kuti hachizi asi mashoko ataona ndee kuti Vamtsangwa could be a sole candidate now. Hanzi wavanga vachikwikwidzana naye, hanzi asakwikwidza. Hamene ichokwadi pane zvanzwa.
Ndamboverenga asi hatina kukwanisa kuti tinge tichitaura navo kana kuti vaSimon Kayamoyo.
But if that's true, that will be an indictment on ZANU-PF. The optics are not going to be good.
Indeed, I think that's what some political analysts are saying. And, you know, there were also a lot of complaints at this particular meeting. War veterans on their side were saying that the elections were rigged against them. So they were not very happy with Mr. Rugege, who was running the elections, you know, saying that he was really biased and, you know, a lot of things were not going on well to the extent that some of them were actually calling for reruns or at least some were even saying the whole thing, you know.
They need to be redone.
Yes, yes.
And what we are seeing now, I think we are seeing three factions in ZANU-PF.
Mm-hmm.
Before the military coup, there were two factions,
the G40
and the Team Lacoste.
Mm-hmm.
But now I think we have three factions, which is the political establishment led by Mnangagwa, then the military led by Chiwenga and Rugege, and the war veterans.
Mm-hmm. And they are also saying there are still some G40 members
exactly.
that are there, they are causing friction in the party. And for those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the war veterans in Durban with President Emmerson Mnangagwa to address their welfare. And our guests this evening, we have war veterans Margaret Dongo and Max Mkandla. Regaiti zokere kuna Maidongo. Maidongo chitarisa nyayadze dzangazi chisimudzwa nhasi. Dzakawanda dzacho dzakatanga kutaurwa mambotaura kudaro kwemakore akawanda makumi matatu nemasere 38 years. Tiri kunzwa kuti kuchine mamwe mawar veterans vakafa munguva yehondo vasati vawigwa zvakanaka kusvika pari zvino. Chikonzero chei ivo vamwe vacho vaitungamira mawar veterans munguva yehondo varivo vari kutonga?
Munoziya kumawar veterans tanga tine mabandiko 2. Mabandiko 2 aya angari 1 emamwe mawar veterans vaigara kunze kwenyika vakazouya vakajoina. Kwozoti vechidiki vairwa hondo vanova vazhinji vakafa. Naizvozvo tadzoka vakatora naivo vakange vari kunze kwenyika vakazouya kuhondo upapaya vakapana zvigaro. Saka kune anonzi manationalist nemafreedom fighters vanga vari paground. Saka you find munoona kuti izvo kuti vanga vakanopinda mukutonga vachibva vachengetana manationalist mawar veterans chaiwo vakabata pfuti vashoma. Mukadaimi kuda kuongorora zvese chimbonditaurai kubvira 1990 1980 kuti vangani ma freedom fighters chaiwo akapinda muzvigaro zvehurumende mashoma. Vakapinda vacho panga patori nereason nechizikanwa chekutoti ivo ndo vanofanirwa kupinda. Saka izvi chokwadi chiripo ndechekuti iye zvino makomredzi nekutambudzika kwavaita vaakufungawo kuti kana pamwe tikamirawo maelections umomo tichakwanisawo, handimanzwa chitaura kuti vamwe havana kana nebhasikoro kana nechii, pamwe tichakwanisawo kuona zvigari moto idzi dzinofamba nevamwe dzakanaka. Vaakufungawo kutiwo makomredzi vaane pfungawo dzekuti ukaenda ukundofunga ndokunogarika zvakanaka. Endiyeti hazvisirizo zvatakarwira. Tiri kungotadza vamunangagwa, tiri kungotadza hurumende kubva pana munangagwa, kubva pana Mugabe kusvika pana munangagwa wacho. Ndezvekubvuma kuti makomuredzi takakukanganisirai. Hatina kupai zvinhu zvamaikodzera kunga muchipiwa. Vochitangira ipapo, votangira pamari yavari kutambira $206. Voti makomuredzi akutarisa dzimwe nyika, taona dzine mari yakati, mari yakati, asi isu nyika yedu taona kuti haina mari. Saka isusu regai tingotangawo, makomuredzi havana kukumbira yakawanda. Vakati tinongoda 1,000 kana kuti 800 pamwedzi. Ende inovakwanisawo kuti kana motikari dzavarida kutenga idzi, vanofevhawo vokwanisa kutenga motikari. Vanopindawo muzvirongwa zvedzimba, vokwanisawo kubhadhara mumacooperative. Pari zvino havakwanisi kupinda mucooperative $206. Saka izvozvo izvo vanopindura vachiita kunga vari kupindura vana vadiki. Votaurazve kuti hamusiri mimega makarwira kuti ndive ndiri pachigaro. Hazvinzwaro. Hazvinzwaro. Makomuredzi vakaona nhamo yekuti vaburitse vaMugabe. Nhasi uno maakuvakanganwa, maakutovatiwo kuti hamusi mega. Saka ndozvinoitwa danho rega rega, vapinda vega vese mupau, ndozvavanoita. Kana ivo vaitungamirira makomuredzi vacho, vakanosvika ukoko bva vangovharwa muromo bva vanyarara. Ndosaka makazoona varwe rusununguko vakazoita tumakomiti twavo twokuti tuvarepresente. Saka nyaya iyi inyaya hombe inotonetsa, asi vanoziva kuti makomuredzi is the best tool to use nguva dzemaelections.
Thank you so much. I don't go there. Ntungamile.
Eh, silo umlaleli blessing ubaba uNdlovu ecingweni. Kunjani Ndlovu enkulu?
Hayi, siyaphila baba njani?
Hayi, siyaphila.
Eh.
Uyizwile indaba, sikhuluma ngama overt lapha thi. Uyizwile yonke into mse sikhuluma ngayo.
Ya, ngizwile nyakhona. Kodwa engiyocabangayo, ngicabanga ukuthi bakhuluma iphutha. Le nto abayikhulumileyo akusiyona into ngempela ebingakhulunywa ngabantu abadala abangangabo. Ngoba uma ngibabheka labo nto kuthiwa ngamo-veteran, abaningi bakhona is more than 60 years manje. Abane-less than 6 years bancane kakhulu. Majority, more than 6 years. So uma bengathi bona bafuna ukungena free kuma-toll gate, bafuna ukungenisa iimoto zabo free, angiboni ukuthi kulungile. Ngoba phela into yesiqalo fanele ukuthi bayicabange ukuthi thina singabantu basezimbabwe asibakolodi lutho. Ukuthi baye empini uyoliwa akusho ukuthi kukhona into esibakoloda yona. Kuphela into ekolodwayo kuwe engiyibonayo yile ipay abayitholayo abangakhalela kuyo kunazo zonke lezi zinizinto abazalileyo. Angiziboni mina ukuthi vele ziyosebenzani. Bona ngabafuna ipay yabo, i-government bayibhatele ipay yabo. Uma bebona ngathi incane abakhale ku-government, i-government bakhuphulele. Yinto abangayenza ngoba sibakolodi lutho. Lelaliza lilelwanga yibo bodwa. Nathi sasihlele emakhaya, uma ngabalisa nje mina ngangiyouth, into ababesitshela yona abesitshela ukuthi abafuni ukuthi beze bebone amabhonisi elabo ezongesibhamu sesikhala kade abayouth akhona, of which ngi-part of yokulelini. Babedla laba bantu, babegqoka laba bantu, babengazithengeli impahla, babethola impahla ebantwini abasemakhaya. Khona siyakurekomenda ngempela ukulwa kwabo ukuthi balwa ize kakuhle futhi kakhulu thina ngamathebeleleni. I know babeyelwa laba bantu kodwa bengadimandi lezi zinto ezizoyenza ukuthi izwe futhi libuyele phansi. Izanu ibuye futhi iluza amalekhini igcine sokurikwa okuzobanga ukuthi ilizwe lingasabuseki ngenxa yamadimandi yabo. Ngoba negovernment nababa uMnangagwa uthembe bona ukuthi bazumelekelela ngekhampeni. Kodwa uma bengamelekelela ngekhampeni ngendlela ababesingakhona, angiyiboni mina ukuthi la bathathe ilizwe balisathi. Abacabangela ilizwe kunokucabangela iy'mfuno zabo, abacabangela iy'ngane zabo lezi ezikhulayo kunokucabangela iy'mfuno zabo zomuntu one-60 years, of which uselele ebhatha maybe 20 years ukuthi aphile, after that uzoshona. What about more do umuntu lapha sisese ncane? So and wabona mina ama demand wabo ukuthi ayakuthi. Ubaba umnangagwa if bekusatshanga njengami abahambe beqale phansi ne cabinet yakhe beqede lapho bayitshele bethi lokhu sizokwenza lokhu angeke sikwenze. Uma befuna iland njengoba beshilo iland ngicabanga ukuthi mina inezinga labantu ababesempini ukuthi izinga labobani nabobani noma izinga elingakha babenelungelo lokuthi ningabe ngathola iland. Yebo, labo bengathiwa kulilungelo labo lo bengathiwa lo mhlaba bewusebenzise belime. But labo babenelungelo lokuthi vele bengahola imali abaqhubeke behola imali. Uma bethi ingane zabo esikolo kazi kahle vele umthetho waseZimbabwe uthi ayikho ingane efanele ukuthi ihlale ekhaya ingayo esikolo noma ngiyewoveterani noma seyewoveterani zonke iy'ngane efanele ziye esikolo. Umthetho lo mina engakho iZimbabwe yathi ikhululeka sawuthola. But ngenxa yokufuwa-ke izwe selisiba kanti and bayiphathi futhi yokuthi lize libe phuwa. Bayinvolve ukuthi lize libe phuwa. Lapho nje vele into abayikhulumileyo hayi angiyiboni mina ukuthi nesense ayinasensi vele. Ubaba nje i-president uthulile kodwa ayiyenzi imkhondo le nto abayikhulumayo.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu ongena kuhlelo baba. Aha, anzi tinemwe mterere blessing.
Tina mkoma tauya makadi.
Tina ne makadi mkoma blessing.
Aiwa, tiripo mkoma tauya nyairi mdariru mainzwa. Ngati vura udetinzwa.
Ya, nda inzira za mpakati. Ndaka terira studio kubwa kuma 2000. Mchango tanga.
Nga mburu mterere ani noru.
Ndiro vetere dwi.
Aiwa, tino teda skuru kwa matauya.
Ya saka apa zvokuwedzerwa mari kuma COVID hatirambi but nemamiri akaita nyika ma COVID anyatsokuzwa kuti ndiyo ai disturb nyika kubva vamugabe vachiripo
ha COVID iralo ndi vamugabe ngovatawe
kunyika kuBotswana
kwatawe
baba
ndati ndibokubata imuro ma COVID here kana kuti ndi vamugabe handiti ma COVID anga chitoti nesuwo tiri kudetseka.
Ndizvo zvaiwa ndoda kukumbira kutaura kuti vamugabe nemaovet handiti vakarwira nyika vachirwira vanhu handiti nesu potipoti sometimes dai kuri kuti vakangotaurirana ingadai pasina kutomborwiwa nyika yakangotorwa mukutaurirana zvakaita vana Botswana
kutaurirana kwangu aramba mukoma tawe
pasina wakafa
mukoma tawe
baba
kuramba kutaurana kwangu aramba ngataure nyairi mudariro.
Right. Okay. Kuwedzerwa mari hatirambi baba. Kuwedzerwa mari kwakanaka but nemamiri akaita nyika muziva munhu akakora $300 kana kuti $200 anenge ari nani pamunhu asina mari zvachose. Sana mbuya vedu izvozvizvi tinorarama nokuvatumira kashoma katinako ikako ende zvinorwadza kuti kashoma kacho ikako unowana chigubhu chemafuta chisita 40 pula uyo uri nani utombowana 200 iye ikawedzwa kuita 300 chigubhu chemafuta chako tiita $80 pakaoma ipapo ende panorwadza nokuti nzvimbo yatiri inoika yakaoma kuti tirambe tichingoshanda and hauna kuwana development yaunokwanisa kuita kumusha nokuti nyange ukaona chishoma chauri nacho haukwanisi kuchiisa nenguva nokuti wakauri kunenge kuchirwadza kwamagariro kwakumusha unongone stress wekuti ndofanira kutumira something nokuti nzvimbo yatiri ino maona iye nikama vakastrika vachikora ma-3000 maticha nguva yacho iyoyo akati nyange mukapenga mukaita se handikupi mari nezvinhuwo zvakaramba zviri pasi palevel saka zvinoitika ndezvekuti hurumende yedu dai yanga yagona kuti iti even dzimba dzinorendwa dzigone kuita kana $10 mushandi chacho akakora kana $50 kana $100 mari yedu inokwana nokuti kuunganidza mari pamunhu unopesawo kuti ndinopiva bhegundotenga chingo hazvina zvazvinobatsira. Ngatigadzire mari yedu enda palevel togadzira zvinhu zvedu zvinofanana nemarendi zvinofanana nemapraise echikafu zvinhu zvedu zvinyatsodzikira hatisangochemera kuti mari ngaiwedzere mari ngaiwedzere mwavo kuti mari yakatiwandisa yavari kuwana iyeyo $250 imari yakawandisa nokuti vakangowedzerwa nhasi vatoipa
ngomatau ngomatau mari yacho chekutanga haitombouyi nguva zhinji inozoya papai uye zvinhu zvacho zvinenge zviri kudhura saka imukati yakawanda zvisa zvadzikiswa ngomatau yapane nyaya
hapana kana kumbowandisa $206 unoitei nayo ngomatau yanayi
aiwa zvinhu zvingaridzike mari ichashanda iyoyo plus ngaiuye mari iwanike kumabhengi ndosaka tichikumbira kuti at least kana MDC ikatonga pamwe zvingabatsira ende tinotenda futi nokuti ivo vamunanga gwaba chaona navashwenga tinovatenda nokubvisa vamugabe kwavakaita hapana chakaipa vakabvisa zvakanaka endeke zvine zvimumwe namumwe anogona kutaurawo zvaanokwanisa kutaura tinovatenda but shuwa shuwaka tinokumbirisa kuti MDC dai kuti mwari vagona kutitungamirira yapinda pamaovheti acho iwo vagona kuwana mari yakanaka havamboraswi
aiwa tinotenda zvikuru mukomatauya
asi vasati musati madzima foni mukomatauya hanzi amai dongo vanoda kutaura nemi endera yenyumberi amai dongo
mukomatauya ngatiremekedzewo mabasa akaitwa nevamwe vanhu kuti mukwanise kuva nefreedom of expression freedom of speech freedom of movement yaminayo kune vakadimbuka makumbo kune vari vasingagoni kufamba kune zvirema zvaka zviri kutambira 206 iyoyo isingakwanisi kuenda kana kuchipatara ngatiremekedzani vamaa kutaura kuti kana MDC ikatonga ichava pamari imi matotaura kudhara kuti 206 yakakwana saka how then can they support MDC vachitoziva kuti imi muruda kutovafisa kuvapa 206 iyoyo iwo makomrades acho achakuvhoterai sei imi vemdc imini ende yeti isusu tiri kuita chichemo chatiri kuita nacho kubvira pachina mugabe taapapavana munangagwa imi chinditaurirai kuti ivo vakuru ivavo vari kutambira $206 here uyezve zvinhu zvamuri kutaura hamene kuti muri kugara nyika ipi mukomatauya nekuti maprizes echikafu kwese akakwira kueurope chikafu chinodhura hakuna price control muda kutanga kuita price control imi makati maakuliberaliza economy maakuda kuti free market price control yacho kumdc kwacho muri kuziva here kuti muri kuenda kunoitei ndimi vanhu munongoteera mashure ana gudza mudumu economic dzacho hamusi kutombo muri kutozvizviringa mega but anyway the issue is let's respect these people ndataura kuti ngapaitwe maresearches kuona kuti nyika dzese even dzemuafrica dzakanga dzine maovetend vanotambira mari kana zvaitwa izvozvo vochizoona kuti zvoitwa sei inini ndingatopa advice kuna vamunangagwa kuti kudai vateedzera zvinoitwa dzimwe nyika dzinopa masubsidies vakapa masubsidies zvinodzikisirawo even mari yacho yavanoda kuti yavanotambira pamusana pekuti masubsidies avanenge vachipiwa e anenge achitokavha kuti vasapihwe kechi for example pakavakwa dzimba zvaiitwa nekanzuro yasmith vovakadzimba vanhu voenda kuparaini kwakatsekera vopihwawo allocation yavo yavakumbira vochinzi chiitai rend to buy vachibhadhara havo $20 kana kuti $30 asi vachiziva kuti 2 cents iri kuenda paimba yavo kuti vazotenga izvozvo zvinobatsirawo kuti vasaburise mari yakawanda vakati kune vane kuchikafu kune maspecial shops kunana London ana Tesco vanokwana vanonzi mashops anotengwa nevanhu vasina mari kana kuamerica kune mundakakugara kune madollar shop anotengwa nevanhu vasina mari saka izvozvo ndo zvatiri kutarisira isusu hatisi kuti controlai maprizes ezvinhu tiri kutigadzirisai kuti isusu tikwanise kuraramawo maovetrans ndo zvatiri kukumbira saka imi zvamatotaura kuti semdc 206 yakakwana ndikaona comrade anokuvhotera yakapusa stereki haungati wakadimbuka gumbo wakadimbuka hoko apa wakadya poison uri kurwara uri kutambura umwe munhu ari kutaura kuti hanzi ngavapiwe iyo 206 because yakakwana kwavari kungoona comrade anovhotera koko atori stupid
okay pindai pachidimbu mukoma tisati taenda kuna vamukandi
ndinoti rwadziwe
famarinyaya yekuti kubva pamakatonga vanhu vezanupf hamuna kukwanisa kuti vanhu varapwe zvakanaka ende zvinorwadza especially zvinondirwadza tine vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yekushaya mishonga yekwakuwana pamakatonga 27 years
amai dongo havazi vezanupf mgomatauyu amai dongo havazi munhu vezanupf
vakatobuda nenyaya dzamuri kutaura idzodzi dzeuori nezvimwe zvakadaro daro
number one ndinotenda zvikurusa zvinhu zvinondirwadza kuti ike zvinhu zvichibhatara chaicho hachina zvinhu hachina chii hachina mishonga hachina chii vanhu vari kufa inini 2002 ndakarohwa nevanhu vezanupf ndikaita sendichafa nanhasi ndichirema musana kutaura kuno saka kutaura kuno ndinozoenda saidhi ripi kana kutizira saidhi ripi randokwanisa kutizira mauvhita acho ndoairova vanhu ndoaiita sei vachitumwa zvisakarurama zvinhu zvinorwadza vanhu nga studio 7 chai chai vairambidza taiteerera zvokuba zvokuba vachiramba vanhuvanga vari vatauri vezanupf vakazotizwa kanda kwana chivi kuya kuya vachitukirira vashamarari vestudio 7 tichirwadziwa unoti ndopinda here nditukirirewo saka hatiri vanhu vasingagoni kutuka hedu tiri kurwadziwa nezviri kuitika nyika yedu tachemberera ende mukatarisa even aids chai chaiyo yakauya because of kutambudzika kwevanhu taiziva kuti aids inouya nevanhu vematrak ingadai ke zvine aids ichirapika muzimbabwe but haisi kurapika nokuti vanhu vakapararira nenyika zvinorwadza
aiwa tinotenda zvikuru mukomatauya nekupinda muchirongwa chedu
ende ndinotenda zvikuru sandokumbira kuti murambe muchindibatwa ndichazama kubata izvokuti ndafara zvisingaiti ndakateerera studio 7 kare kudhara
saka muriwo vheti restudio 7 mukoma tauya tinotenda ticharamba chimufonera
allright baba
aha baba mukandla ngize kuwe uyaihola lawe i $206
yey uyihola nje umbe uyithatha kodwa ke phela kayilalutho la eluthengayo ngenxa yezintengo eziyabe zikhona
yikho lapho ebengisiza khona baba umkandla mfuna nje ukuthi usiphi umzekeliso ukuthi alubana othi wayibambe esandleni $206 yena leyo kuyini ekwenelisayo kuyini okwanisa ukukwenza ngayo
ngangiyitholile yona leyo i-206 leyo uhlupho luba khona iphelele efonini baba ayiphumi lapho emele iphume khona ize esandleni iphelele efonini ngoba iyabisingene kuyikhokhesi ukuthi iphiwe ebhenki iyahamba uyelala khona 2-3 days ukwanise ukuthi ithole imali engaba yi-$30 $40 and so forth ayiphumi ebhenki yakumtshela ukuthi khona hayi lapha phela lapho uzathatha imali ngeyakho le uzathatha i-$20 nami wena khonapho ugadile wawusiya khonale lapho kulamabhenki khona usuke ukwerede inye imali ekhaya khona ngale ukuthi khona ugade ibhasi sufikile khona ngale suza kuyayihlalela ngalezo nsuku ususele lapho kuthiwa iswayipha ezitolo ngale iphelele emoyeni khona ngale efonini nalapho othenga khona kuhle kuhambe khona ngale kayikho intengo yangikhona into yabo uzithengile yabo ungena bhajethi lazo kodwa ngenxa yokuthi ufuna yona imali ukuthi uyebhadala nje kuphela kusolisana isikwerede osuke ngasekhaya so kumele ukuthi khona uthenge le zinto ongazifuniyo khona laphana ongazisalelanga phansi ngakula mali ekhona lapha awuthengi lito ngitho yinhlamba nje kuphela leyana ekhona angikwazi ukuthi kumbe lilizwe lingenamali kumbe yona imali yangikhona yencinyane kunzima ukuthi uthele umuntu okuyikho kukhona ngoba lakho vele kawuyibambe esandleni soke ukuthi uthi wena hayi imali incinyane kumbe ileni kuba nzima ngoba vele kayikho ngoba ziyibambe esandleni
siyabonga baba umkandla aqhubeka ubambele khonapho sithathe umlaleli lapha umsunduzwa owakondlovu kunjani baba undlovu
ungaphila mstjanduna
hayi siyaphila uyizwile indaba
eyi indaba ngizwa kahle bhuti wami ya bona abaholi benkululeko kuyilungelo lawo lokuthi balethe izikhalazo zabo upresidenti kodwa-ke izikhalazo zabo zingathi zicakile abazifuna ukuthi ziyenzeke kubo zicake kakhulu ma bezokhalela ukuthi badlule mahhala kuma-tollgate angibona ukuthi lokhu kuyinto engabe yenza kahle ezweni ngoba wonke umuntu ophila kulelani lizwe ule kufanele i-tax ayidonsele nanoma ngupresident nanoba kubani kufanele ukuthi ubhadale i-tax so uma usemgwaqweni akula ukuthi ngubani nokula ukuthi ngubani kufanele ubhadale i-tax nabadlali sithuba nabo lokuthi bakhale kumnangagu ukuthi hayi kulokhu esikutholayo sicela usifakele nje kancane into kade kumele abayiceleleyo ngoba ubani lobani ufanele umntwana amfundise esikolweni abhadale i-school fees bona bekufanele ukuthi hayi sicela ukuthi lokhu esikutholayo usifakele kancane kwenzele ukuthi sikwazi ukuhambisa abantwana ezikolweni.
Na bakhale ngakho konoko bathe bafuna ukwengezelelwa ukuze benelise phela ukuhambisa abantwana esikolo.
Yikho kuhleke khona lokho kodwa hayi indaba zama toll gate lezi abazicela kanibona ukuthi kuyinto e-right ukuthi bayiceleke le kupresident. Kade kufanele ithuba leli balisebenzise ukukhuluma into eziningi ezibahluphayo hayi lokuthi sifuna ukuhamba mahhala emgwaqweni ubani lobani ufanele ukuthi ayikhokhe intela laphana kulela yelizwe. Ngoba kunjenje nabo ilizwe lifile banesandla esikhulu bona laba abalweli benkululeko kodwa-ke angeke sikhulume kakhulu lokho into ebalulekileyo yiyo le akade bethi bona bayicela kade kufanele basebenzise lelo thuba lokuthi bacele into ezibahluphayo hhayi indaba zama-toll gate uba lobani ubele abhadale i-toll gate kolapho engingafakula khona lapho uvokankomo.
Hayi siyabonga Ndlovu enkulu.
Siyabonga.
Mm-hmm. That was one of our listeners, Msunduzwa Ndlovu. He says, well, the war veterans have a legitimate concern when it comes to their monthly payments. Mm-hmm. But when it comes to the issue of targets and duty exemption, that's a non-starter.
Let's go back to Maidongo. We are almost running out of time, but maybe before we go back, we just want to quickly acknowledge those who are following us on our Shona page, Facebook page. Emmanuel Nyakonda, thank you so much. Arguti chabuda kufadza ruzhinji apana. Kathy Mare, arguti kovanes. Nathan N.R. Fraser Chicks, arguti back again all the way from South Africa, thank you so much. Gabriel Maz Maovets, Mnuwa Funga, Kanatawa Kudagwenda kuma elections. Zakeo Magumise, Arguti, Jefferson Mujokoto, Wovets, Kuzutemera Pakurukani, they hold the country ransom year after year. These people need to understand Kutinika, Devan, Wose, because they are all for the marginalization of all other citizens. At Kanganwe, the disability compensation given to those people in and some of them were rated 200% disabled. S. Zebras Arguti, $1,000 for government pension, which economy? Then Sheikh J. Oupa Arguti, Maria Vanudaku Ezerwa, Ino Vepi, Industry Zakavara, Koma 50,000 Avagambo Piwa, Kingston Mukanya Arguti, Van Vaeva Tanga. Ndiwa mwakazo konzeresa hyperinflation goreria ravaitengera mombe makabichi. Maidongo, murukudzwa zvinotaurwa nevamwe izvi.
Zvakaoma. Aiwa, vanhu vanofanirwa kuona zvimwe zvinhu. Muri kuti imi aziite kuti makomrades awane duty free. Awane kumukana wekuti anokwanisa kutenga motokari kana vachikwanisa. Ko macivil servants vakawanda ndevapi? Facility iyo yakaiswa kumacivil servants kuti vakwanise kutenga motokari duty free. Mukatarisa namba yemaongo veterans achiri mapenyu ezvinezvi neanogona kutenga motokari dzacho vashoma. Saka ndiri kushaya kuti muri kurwadziwa papi. Uyezve nenyaya yekuti hanzi mahoo veterans anofanira kubhadhara toll gate ndo patiri kuti masubsidies acho ndo anokwanisa kuredusa mari yavanofanirwa kutambira kana vanzi havabhadhare maparking havabhadhare matoll gate vanenge vachitobvisa mari iyoyo pamari yavari kuda kuvapa ndokuzvatiri kutaura kana tati ngava vavakire dzimba hatisi kuti vavavakira vangovapa pamari iyo yavanenge vavavedzera vanotambira ndoo panobvawo mari yacho yekuti vaitewo rend to buy saka isusu makomrades hatidi kurarama nekuchengetwa tinoda kuzvichengetawo asi mukana wekuti tipuwe wekuti tizvichengete ndoo hatisina kana akaenda kudaisipora akanga aona kuti muno mhasi kuwanisa kuzvitengesa
akatenda
aende kudaisipora
tinotenda zvikuru maidongo kungoti nguva yedu ndo yaenda yadyanana asi tinotenda zvikuru. Of course, America does take care of its war veterans, so are other nations. So it's not only Zimbabwe. Thank you so much to our guests this evening, my Margaret Dongo, war veteran member, and also Mr. Max Mkandla, also a war veteran. Thanks to our viewers, our listeners, and those who send messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu. Good night.
And I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.